mata Niyo zamba yerufu Iyo enda irewa zamba yerufu Zamba yerufu Zamba yerufu mama Kwenu kune marido Kwenu kune marido kwa viwa Zamba yerufu Zamba yerufu mama Kwenu kune marido Kwenu kune marido Uno jemwa Mana uye Zvimwe munyama mwana uye aitengesa nyama musati zvimwe munyama singizi gonyera pamwe maruva nyika hape singizi gonyera pamwe maruva nyika hape ndinozviziva rufu chidzidzo ini chandisinga demiyedzo ndinoziva dzose tichafa sindaramba kufa nebonde ndaramba kufa nebonde
Yeah, you know, I'm going to go to the hospital.